manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 27, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vanofane chirwere cheCOVID-19 vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Bato reMDC Alliance rorangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa nezanuPF mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008. Asi ZANU-PF inoti iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo pasina humbo hunoratidza kuti kune vanhu vakapondwa muna 2008 uye kana varipo pasina chinoratidza kuti ibato iri rakakonzeresa. Hurumende inomisa chirongwa chekuwaniswa kwezvitupa kuvana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafane chirwere cheCOVID-19 zvakasiya vanhu vafane chirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 1725. Vanhu mazana masere vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nyika yose kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu negumi nevasere kana kuti 46,018. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi matanhatu nemumwe kana kuti 37,761. Kubvawo zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 747,330 vabaiwa nhomba yekutanga. Vamwe zviuru mazana mashanu nezviviri nezana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 502,178 vabaiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa nenyanzvi dzeutano. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munzvimbo dzinoti Kariba, Karoi, Chinoi neKwekwe sematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi pari zvino zvekuti dzinogona kudzikwa zvakare mutemo yakaoma kuti vanhu vasafambe-fambe dzinoti Doro, Chidamoyo, Nenyangoma kumashandaland west, Chiredzi kumasvingo, kuchitwa Nkulumani, Emakandeni pamwe nemisha iri kumaodza nyemba kweBulawayo. Izvi zviri kuitika panguva yehurumende yakazivisa nezuro kuti yakatambira imwe nhomba yeSinopharm inosvika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000 kubva kuChina. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza vatori venhau kuti vari kutarisira imwe nhomba mamiriwe nemaviri kubva kuChina zvakare mukupera kwemwedzi uno. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriweni gumi senzira yekudzivirira COVID-19 pakupera kwegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi.
Tinoti zviri kuitika zvekuti manhamba yavanhu ari kubatwa neCOVID-19 ari kuwanda kuZimbabwe hazvishamisi, uyezve tanga takazvitarisira nekuda kwekuti mukatarisa nyika zhinji dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kumadokero pari zvino vari kurwisana neyaya vari kuti third wave yeCOVID-19. Zvinoita sekuti izvo manhamba atiri kutoona kuZimbabwe anogona kunge ari mashoma pane pachokwadi, nekuda kwekuti tinoziva kuti pane dambudziko nenyaya yekutestwa kwevanhu. Vanhu vakawanda vanogona kunge vasiri munyaya yekutestwa, saka tinotya kutoti nhamba inogona kunge yakatitukure kudarika zvataona manhamba ari kuripotiwa nehurumende. Uyezvewo tine urongwa nekuti vamwe vanhu vari kurasikiwa neupenyu hwavo nekuda kwechirwere checoronavhairasi.
Pamungati pamuri kuona pane dambudziko ndepapi, Dr. Munatsi?
tingangoti dambudziko zhinji ratiri kuona nderekuti iye zvino tinonzwa makurukota ehurumende kunyanya nevanobata nezvehomwe dzemari vachitaura ivo kuti homwe yemari iri kupfachukira nemari yakawanda asi kufachukira kwehomwe hatisati tanyatso kuona pakubatwa kana kurwisana nedenda iri COVID-19 nekuda kwekuti mukarangarira iye zvino nyika zhinji dziri kurwisana nekudai taona nhomba tikada kutarisa hedu pane dzimwe nyika tinogona kunge tichifunga kuti takaita zviri nani kudarika dzimwe nyika asi chokwadi ndechekuti hatisati tanyanya kukunda kurwisana nechirwere ichi dai homwe yemari iri kupfachukira iyi yashandiswa kuti nhomba dzakawanda dzinokwana dzibayiwe.
Hurumende iri kuti iri kuedza matanho ose ekuti nyika inge ichiwana nhomba. Nezuro takawana kuchipinda nhomba 500,000 dzeSinopharm. Kupera kwemwedzi vari kuti tiri kutarisira imwe nhomba inosvika 2 miliyoni. Zvii zvamungataura pamatanho iwayo?
Tingangoti matanho akanaka asi sekutaura kwadaita nhomba idzi ishoma nekuti mukatarisa pakatanga denda iri kana mukarangarira kuti nhomba dzekutanga-tanga dzakauya musi wa18 February kuZimbabwe. Hurumende yakanga yakataura iyo kuti tinoda kuti pafezi yekutanga tibaye vanhu vakadai, pafezi yechipiri tibaye vanhu vakadai. Hurumende yakakoniwa kubata matagetsi iwayo zvikurusa zvinoratidza kuti pane dambudziko. Dai hurumende yakanga yakwanisa kumhanyidzana nekuwana nhomba nenguva iripo vanhu vakanga vakatarwa kunzi vabayiwe. Pari zvino tingada taa kutaura kuti pamwe pabayiwa mamiriyoni mashanu kana mamiriyoni gumi tichienda mberi kuitira kuti chirwere ichi tikwanise kukurwisana nacho zvakanaka.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Bato guri rinopikisa reMDC Alliance nhasi rarangarira vanhu varinoti vakapondwa pamwe nekushungurudzwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2008 pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yaidzokororwa kana kuti presidential run off. MDC Alliance inoti iri kupomera nhengo dzebato reZANU-PF mhosva yekushandisa kuponda, kushungurudza, kuparadza misha pamwe nemidziyo pamwe nekubata chibharo nhengo dzeMDC senzira yekutyisidzira vanhu kuti vasavhotere bato iri. Zuva iri riri kuuyawo zuva rimwe chete pasi rose rabatana mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vose vakashungurudzwa kana kuti International Day of Torture Victims, iro rinocherechedzwa musi wa26/10 gore roga roga. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya yekurangarirwa kwezuva iri neMDC Alliance, tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Shachiwayo.
Zuva iri izuva rinorwadza, izuva rinotika tikarangarira misodzi inoerera, izuva rekuti mhuri yeZimbabwe yakapinda pachimananzombe nekuda kwevarume nevadzimai vanoda simba kukunda vanhu. Izuva rekuti tikarangarira tinoona senyika riri zuva rakatisvibira, riri zuva ratinoona rima. Asi izuva rinoita futi kuti isu vana vaZimbabwe tinoona pamberi apa tofanira kuramba takashingirira, tofanira kuramba takatsungirira, tofanira kuramba takabatana kuitira kuti tizadzikise zviga nezvido zvakarwira kana zvakafira zvakafuwarira vana veZimbabwe vakaparadzwa neZANU-PF nenyaya yekuti vanga vasikasapoti ZANU-PF kana nenyaya yekuti vanga vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vanga vachibatana.
Mari rangarira sei zuva iri vasachiwa sebato?
Ndingati kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitika zvakati wandeiwo nekuda kwechirwere, muri kuziva kuti tiri pakati pekurwisana nechirwere cheCOVID-19 chiri kunzi chaakuda futi kudzoka third wave. Asi hatisina kugara taramba tichiti sevana veZimbabwe ngatibatane. Munoona isu sekucommunications tine zvakawanda zvatiri kuburitsa tichirangaridza mhuri yeZimbabwe zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vari kuunza ndangariro idzodzo pamaplatforms dzakasiyana-siyana vachisheya vachikurukura nekuti tofambisa sei. Nekuti chakakosha haisi nyaya yekuchema chete, inyaya yekuti tochifambisa sei nyika kuenda mberi. Nekuti isu chatoda seMDC Alliance ndechekuti nyika ichifambira pamwe chete ichiva nemuono wakanaka wokuumba inonzi national vision. Munofunga munonzwa president Chamisa vachitaura nenyaya yeGreat Zimbabwe Vision kuti ngative tine vision imwe inoumburidza vana veZimbabwe pamwe chete, vakuru vadiki, harahwa, chembere, vanhu vese vakabatana tiri pamwe chete.
Tiri kuona kuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Zvii zvamungataura?
Isu seMDC Alliance tinenge tichitungamirira nevanhu vaChamisa, vanhu vari mutungamiriri, vamwe tichitevera tichibatikidza pamwe chete. Asi izvi zvinoitika chete kana tinge tabatana
Mutewedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tsvachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mumwe wechidiki webato reZANU PF vaAlex Gakanje vanoti ZANU PF iri kungozorwa mafuta enguruve yaisina kudya.
MDC Alliance harisisiri bato, vakaluza integrity, vakaluza value, and they are now in an entity. This is why they've got the extent yekugadzira maholiday avoveka. Avari kupemberera hakuna holiday inonzi 27 June nekuti kune zvinonzi zvakaitika 2008 zvisina humbowo huripo. Dai kuri kunzi ichokwadi kuti kuna vanhu vakatamburwa maoko ka takambonoo vairi kana vatatu. Saka tiri kuita MDC rangova bato raakuzvigadzirira zvaro rega, nekuti ipapa mukavatarisa munoona kunzwori kana musa 29 June vaita kuti dzimwe mhemberero vanhu vaakuita zvese zvese panguva yese yese nekuti havana chinovatonga. Chinoita kuti vashaye chinovatonga kusvika pakusagona kuteedzera kana kalenda kuziva kuti holiday inocelebratewa ndei ipi neisingacelebratewa ndei.
Asi vaGakanje, muri kuramba here kuti 2008 hakuna kuitika mhirizhonga nokuti vanhu vakawanda vakaonekwa vachishungurudzwa pave nehumbowo dzimba dzichipiswa nezvimwe zvakadaro?
Mukoma, mune zvematongerwo enyika makaitika mhirizhonga dzakawandisa. Nyaya dzekupisirwa dzimba ndofunga hatisi kumboenda kuna 2008. Pane yakatoitika musuno manje manje pasavatsvangirai kubhoerawo. Kune vana kupe nana Monzura vaida kupisirwa mumba neMDC. Saka zvinonetsa kuziva kuti aipisa dzimba muna 2008 kana dziriko dzakatsva ndiani, given kuti tazopfuura 2008 takaona 2018 10 years later kuine dzimwe dzimba dzaida kupiswa. Saka kuti vemDC vati ZANU PF ivo varivo vari nhoroondo yekupisira dzimba nekupisirana mudzimba kuti vaprove political point, hazvichagone kutaurika kuti akapisa dzimba ndiani.
Takaona munguva yegadziriro yesarudzo dzemubato renyu reZANU PF muchiitikawo mhirizhonga vanhu vachirovana nekurwisana, asi muri kuti ZANU PF haidi mhirizhonga. Zvii zvamungataura?
Pane zvinoitika mukoma zvekuti uyo neuyo vairi vatatu vanogona kuita mhirizhonga, asi hausi mutemo webato reZANU PF wekuita mhirizhonga. KuZANU PF kana makangoona mhirizhonga yevanhu vaitetsana zvinowanika chero kumusangano weBaria nyange kumusangano waSambu nyange panaita pasarudzo dzepachikoro vanhu vanogona kupopotedzana zvazosiyana nekuMDC kunondotsvaganwa nepfuti. Saka kuZANU PF hatina mhirizhonga, kunogona kuita kusanzwanana kwevanhu nekuti akazvarwa kwakasiyana siyana, asi mhirizhonga hakuna.
Avanga vari mumwe wechidiki vebato reZANU PF vaAlex Gakanje vari parunare muHarare neStudio 7. Hazvo hurumende yakamisa nezuro chirongwa chekuti vana vanoda kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vatore zvitupa nekuda kwekutyira kupararira kwecovid-19. Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chienderere mberi kuitira kuti pasaita nhubu dzinonyorera vamwe mazamanishoni. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yainge yaisa parutivi nezuro nanhasi semazuva maviri ekuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa, asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati nezuro masikati yave kutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Bazi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vaHenry Machiri vakazivisa nezuro kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa enda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo, uye vamwe vakanga vatorora pamahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare Chipo Zhou uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vave mutsetse nechakare uye akazobva asina kutora chitupa. Mushure mokuzwa kuti chirongwa ichi chaiitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzo vanga kuda kunyanya kutora vekuma private ma external students vanga vasina zvikupa kuti vakwanise kuregister. Deadline yekuregister isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kuma private colleges. Ati vanhu vari muzvikoro zvehurumende, makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo. Murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo.
Handiti vamisa vachiti COVID yangu iri kukwira. For as long as vasina zvitupa manje papa chaita nengirikeni. Ende tikada kuongorora pedu chaipo maformal students mashomanini. Inyaya yekuti zvima private colleges vari kubva zvemudzimba izvi hazvisi macenter zvizimise. Vakunzichienda maregistered schools.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa, vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa. Zvakanaka kuti tizive kuti vanhu vese vanonyorawo ndiyo chaiwo chaiyo.
Dr. Zhou vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa.
Dava pezvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchenjekeri mvura yegoni. Tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo, kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende, makanzuru kana mamisheni. Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwezi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 Chikunguru, uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 Chikunguru. Dr. Jova udza Studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 Chikunguru. Vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi, uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana, uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira. Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta guru redunhu reOregon muAmerica, reportland nemugovera rakadarika nhoroondo yaro yekupisa zvakanyanyisa mumakore ose adarika ye 41.7 degrees Celsius, iyo yakaitika muna 1965 na 1981, zvichitevera kupisa kwakasvika ku 42.2 degrees Celsius nezuro. Asi nyanzvi dzemamiriro ekunze dzinoti kupisa kwakanyanyisa pane zuro uku kunogona kudarikwa nekupisa kuri kutarisirwa nhasi. Nepfenyuro yakarerekera kuhurumende munorth Korea yabvuma kuti mutungamiri wenyika vaKim Jong-un vadzikira uremu hwemuviri wavo, uyewo kutenda kuti nyaya yeutano hwemutungamiri wenyika uyu inyaya iri kushusha muPyongyang. Sangano renhau rekusouth Korea reYonhap rinoti kubvuma uku kwakaburiswa panhepfenyuro muhurukuro nemumwe mugari wemunorth Korea panhepfenyuro yehurumende yeKorean Central Television. Zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri eZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namzvare Rumbidzai Nhambi vesangano reSection 20. Tiri kutarisa chirongwa chavainacho chakanangana nekurwisana nedambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muzvare Nhambi ndino mukamuchira muchirongwa.
Tinotanda nenyaya yechirongwa chenyu. Ndanchikumbira kuti mutsanangurire vateereri zvisere nezvechirongwa chenyu ichi.
Chirongwa chatiri kuita ndechekudzivirira mhirishonga vanhukadzi kunyanya mukufamba kwavanoita vachishandisa makombi kana kuti mabhazi ezupu aya. Saka chirongwa chedu ndechekuvafundisa kuti vazive kodzero dzavo.
Kazhinji vanhu pavanota nyaya yegender based violence nechishona vanotoiti mhirizhonga yemudzimba iyo yatinoti nechirungu domestic violence. Zvino makutudza kuti mhirizhonga iyi iri kuitika zvekare mumakombi nemumazuko matiri kufamba famba. Pamunobata nyaya yevailence kana kuti mhirizhonga, zvii zvinenge zvichiitika kuti munhu ati aiwa kodzero dzangu dzakambunyikidzwa ndakagara ndiri mukombi?
Chatinoda kuti vanhu vanyanye kubatisisa ndechekuti mhirizhonga haingoitiki mudzimba chete. Mabhazi pamwe ivo havatozivi kuti inenge iri mhirizhonga. But kufamba kwamunenge muchiita mumabhazi muya, kumanikidzwa kukwira mabhazi hamusiri kuda kukwirwa kana kusundwa nemahwindi kana kutonzi imi ambuya mazadza siti munodyisa sitereki imimi. Zvinhu zvakadaro itori mhirizhonga iyoyo. Pakufamba kwenyu hapana hwindi anotenderwa pamutemo kuti ataure nezvemamiriro enyu kana kuti mapfekero enyu kana kuti mafambiro enyu kana kuti akumanikidzei kukwira bhazi ramusiri kuda.
Uko kune vanhurume navo vari kusangana nedambudziko irere?
Vanhurume vanosangana naro dambudziko, asi dambudziko rinowira vanhurume ndingangoti rishoma pane runowira vakadzi. Dambudziko rinowira vanhurume ringangova rekuti anogona kungomanikidzwa kukwira bhazi raasingadi kana kuti orohwa nemahwindi. Asi kuvakadzi hazvigumiri ipapo chete. Vakadzi vanotaurwa navo maererano nezvavanenge vakapfeka, either body structure yake, even zvaanenge akarukwa mumusoro. Saka varume vanobatwa havo, but vakadzi ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iri.
Ndanchikumbira kuti mutsananguriro kune vateereri kuti chirongwa chenyu chiri kuvabatsira sei vanhu vari kusangana nemhirizhonga.
Orit, chirongwa chedu vateereri chiri kukubatsirai pakukufundisai kuti mune kodzero pamutemo. Bumbiro remutemo renyika rine mitemo yainaro inoenderana neyatinoti human dignity. Nemitemo inoenderana nekuti kuchengetedzwa kwako iwewe usabatwa zvakashata kana kuti usaitwa inonzi degrading treatment. Saka tinenge tichikufundisai mitemo iyoyo. Mukaziva mitemo inokuchengetedzai, munobva maziva kuti pamunofamba zvii zvinenge zvichiitika. Munokwanisa kuenda kumapurisa kana pane mapurisa anenge ari padhuze. Kana muri mutaundi zvaitika mutaundi, tine yatinoti charge office iri padhuze, unongomhanya ipapo unoripota nyaya yako. Kana musingakwanisi kuenda kumapurisa, pane nhamba yakagadzirwa naamai Mnangagwa yavanoti yo National Call Center. Unongofona panhamba inoti 575 woripota nyaya yako.
Tichipeta hedu hurukuro yedu, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki vakuteerera hurukuro yedu izvozvo?
Ngavakoshese uyezve ngavakoshese kodzero dzavo. Vasarega vanhu vachingovabata zvinyanga kana kuti vanhu vachiita mhirizhonga kwavari. Kana zvikaitika izvozvo, usaregera kuripota vanhu ivavo, nekuti kuregera kuripota vanhu ivavo zviri kuita kungati uri kutovapa mvumo yekuti varambe vachiita zvavanoita. Hapana munhu anofanira kubata munhu akafanana naye nenzira isiyo. Munhu akangoita izvozvo, ripotai vanhu vasungwe, tive nerugare munyika yedu nemunzvimbo dzedu dzatinofamba.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda rumbidzai Nhambi nekupinda muchirongwa. Togumira pano pachirongwa chedu chevechidiki, asi tinosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro. Ndino wenyu Maikove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipawo chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chezvechitendero. Sondo rapera takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo. Nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, pane zvamunopokana nazvo here patsananguro yatakapiwa svondo rapera?
Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei nekutsanangura kwakaita mutauri wedu wesvondo rapera. Ngatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26. Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimu.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagone kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni. Chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko. Ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda. Havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho. Nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here? Nekuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva, vakapisirwa dzimba vasina mhosva, vakaparadzwa vasina mhosva, vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva, vakaurawa negungwa vasina mhosva. Saka deno kuri kuti pane mukana wokudzoka. Hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu?
Asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango?
Chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo. Hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka. Anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani. Nyange asiri mwari but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa. Ngatingwarirei nokuti Bhaibheri rinoti kunyange naSatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza. Saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive. Vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa, havadzoki kuvapenyu. Chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako, ndini mbuya vako, ndibikire doro, ndigokugadzirira musha wako.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande weStudio 7 uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vana vanofana chirwere checovid-19, vamwe mazana masere nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuNhlangula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abanama mask, I think ngokuspreada i-corona. Ndakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imask.
Abajabuka eZimbabwe abahlala emazweni athiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abasediaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition.
Kodwa abasekela ibandla lezanu PF party ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu ngulungundu lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala koBulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe, okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala koBulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima awasazi isikhathi esiyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abanama mask, I think ngokuspreada i-corona. Ndakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imask. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona lani number e-required nayo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala koBulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
I-lockdown le thina sikwazi ukuthi vele ikhona. Le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba sikoku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lekomiti yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu batshayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo-ke sebeswela ama-customer abo. Kube sokusiza-ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selitshayisa laphana i-transport isisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma ngezinyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lomkhuhlane lo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela, kuyafana nokugqoka amamaski le-social distancing.
Umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intathela izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo lolu wethulwa ngumongameli, umphathi ntambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye, amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa obambe osikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izitshezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyaniwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengo Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhipha ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions. Yikho kumele siqale sikubuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe lama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake alama-antifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njenge South Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uye yame uqamele phezulu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna bebezavala ingxenye kubo America labo Britain. Bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izitshezo zenotho.
Akula mntwana owesizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota. Siyenze lokho okulilungelo laso kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layi kubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke kubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebelesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe. wenze maphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esiquza khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezikuqela indlovu lezinye. Inhlanganiso yehapa kuTrust ibambisana lomsakazo weStudio 7 ikhulume nomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo ohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole campfire.
Maze silimile siba lohlupho mpela elukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulunguntu lezinyoni, yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu. Labo mpisi nawo bakhona, sometimes nezilwane zinokufika. Kodwa indlovu kakhulu ma ngizikhangelele yizona ezilombonakalo omkhulu kakhulu. Ngikhuluma nje lo nyaka, ngikhuluma kunje nje kuwa-10 yeBhambazi. Silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu.
Siphinde saqoka njalo ngodaba lolu nomnumzana Orchard Sibanda owake waba yi-game scout esigabeni sebulilima.
Bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana. Then kube sekusiba futhi le ndlela yokuthi ama game scouts labo bona baba khona khona le mayitengwe babe le transport enough ammunitions ezokwenza iproblem animal control.
Kugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona ukuthi kuyenzakale khonoko kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa ukuthi into engasayenzakali ilagisa kayisela control. Yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ukuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulagisa area khona le ku-project area kulapho kuhlala khona izinyamazana zethu. Kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le.
Unkosikazi Vainolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahlupha kakhulu inyamazana endaweni le.
Iinkomo zabo zihlezise emabhongani. Ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthweli bekhona. Kodwa uthole umuntu seqile sengale okule ndlovu khona. Uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube nezinja. Abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zingazethusa. Indlovu sezishele ukuthi zibalekela ngase zibaleka ziya kithi. And futhi ezinye ziyephe zingene kwele butswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu. Ekuqaleni indlovu zazingabuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugethiwe ama-canals lapha amanzi ayihamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanaka. Kathesi sezibuya kakhulu ebantwini iphoza ingamanzi.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Cook Trust. Ingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Unothando Pamela Bhulu, umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina, uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag Stop Hunger in Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AIM X Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJangwa Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele. Uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa ungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le as le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise ezikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana nabanye kwele Zimbabwe.
Siqalise nje ngezikolo ezingu-2. Iplan ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye isikole eseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe, umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogocela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owayefunda eJangwa wenze lesi sipho sasifinyelele.
Ukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abahlanu asebefile kulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamajumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephendaba lezi Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho ukubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplain Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu eWorld Food Program ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala eyesabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintwini. Silo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku Studio 7 kanye nakubalaleli baso Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu, kodwa zininga kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila, njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Uze kuthiwe ngesinye isikhathi kuyazila udila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo, kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa, kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime, ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ke kuyino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi, ngemkhuba yemizi, uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnomzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo, okuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe sisitsho ukuthi ukusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila. Njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuyokuthiwa inxa isekuyenzekela itshonele ilanga ingaphandle, iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda. Ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi sawudo alisangeni. Bese kusiba lezihlahla ezizilayo, uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa. Njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe, leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa. Nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho Baba Ngwenya.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo, njengokuthi ke ukubiza igama elithile, mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana, kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitho inyinto, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabo babazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho wena njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi legama elifana likamamazala noma likababazala ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nayinatha amanzi yasithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi itha amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo uNandi
simalapha kuhlelo lobasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo silontungabela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kamama kuyinsonto kunje nje. Ngiyazi ukubana bakhona abanye asebelindele ukubana balizwe leli lizwi. Nkulunkulu asisiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni Studio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni. Ngiyakhumbula ke kulela isonto sabala imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47. Sikhulumile ke kwelindlileyo ithuba sakhuluma ngabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya sibananze sibanakekele. Ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo emzini yabo baphuma baya ethempelini labo kulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya ethempelini kasisahlangani labomndeni kuphela. Kuthiwa baqhubekela khona ethempelini besabelanda baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu azange bakhethe muntu azange babadlule muntu baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole uphila njengabo. Kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye ethempelini inhliziyo nye eyokuncedisana ebunzimeni. Asithi ithempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe yiliphi lapho abantu abahlala khona. Abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela ke isizwe. Lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu edubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu. Into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa. Sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kaNkulunkulu wakuphakathi kwabo. Ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutsho ukuthi uvelena inhliziyo kalayo. Bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa. Omunye wake wathi kimi ngenye imini uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla udlo useleyo kuze udliwe izinja kanti nxa usele omunye elamba ungamnika asike. IBhayibheli kalikhulumi into engayisiyo. Kuthiwa bahlanganyela izinto zonke. Behla izinto zonke yini? Izinto ezithinta impilo yabantu. Nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke, izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu. Masesekhona abantu abangelanhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngono zinuka amakhwapha ikakhulu wena olulutho ongabelana labanye iyabelana labo awulahlekelwa ilutho kuthi ukugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke abanye asithandeka ebantwini ngoba singamagovu uNkulunkulu ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kwena phakade amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Linali tshona njani mthwakazi omuhle zim papo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube sike zabalaye kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza idale leParliament lisandukwamikela lohlelo siloNcube kuhlelo ukuthi asitshele okunene Philani ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela ukuthi abakudalela eParliament bakwamikele njani uhlelo lolu
udaba lolu idalela eParliament ayizange iluphathe kuhle ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina iBroadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku Broadcasting Services Act ebanika amandla ukuthi kube yiba babiza ukuthi kathi abafuna ukuapplyela ama licenses sibenga apply njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ay umuzi ilola lo ulomthetho
njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani njalo likhangela ukuyithola nini
sikhangelelele ukuthi khona baamende iclose le eku broadcasting services act okwenzela ukuthi abantu abafuna ukuapply ama broadcasting licenses benelise ukuapply noma ngasiphi isikhathi njalo okunye sikhangelelele ukuthi impendulo kumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le
sikhangela udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqhathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kweZBC ubona ngani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama license
ubona kwami ngokusebenza gadalala ukuba uhulumeni nalokuthi anike ama licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha hayi akasebenzi gadalala bona kulento yabo abayikhangela leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano lawo hayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna ukubroadcast abangapodcast
hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi ePhilani gciba ingxoxo
amagama mawugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi kona kube lokulayisensa ama community radio kumbe noma ama commercial radio stations ngendlela iqondile ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi yikho abakwenzayo ende kulenhloso yabo abafuna ukuyenza
Ugandaba sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo siyabonga Philani isikhathi sesedliwe ngumangoyi kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Livetalk The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba lingakhohlwi olivalelisayo ngenjabulo igama nguMaigobe mthwakazi omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungadinwa kusasa. singakugqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalelisayo ngo-Kipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.